manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateriri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wechipiri, Gunyana 27, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti kudzimwa dzimwa kuri kuitwa magetsi kusanganisirawo nekuzvipatara kwave kupa kuti mitumbi ikurumidze kuora mumochari zvopa kuti pave nemunhuwi wakanyanya. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaMogetsi Masisi vanoti vachaedza kuti vataure nehurumende yeAmerica nezvekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende yeZimbabwe zvibviswe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzokawo kumusha kubva kumusangano weUnited Nations kuNew York vachiti vari kufara kuti vatungamiri wenyika dzemuAfrica gumi neimwe vakati zvirango izvi zvibviswe. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo zuva remusi wa25 Gumiguru roswedera mutungamiri wenyika yeBotswana vaMogetsi Masisi vanoti vari kuruka mazano ekuti vaite nhaurirano nenyika yeAmerica nechinangwa chekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe nevemakambani avanodyidzana navo zvibviswe. Muna nyamavhuvhu wegore ra2019 gungano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC rakatara musi wa25 Gumiguru sezuva rekubatana neZimbabwe pakukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhavo vachangosvika panhandare ndege SS Letsakama International Airport yeri muguta guru renyika iri reGaborone nhasi mangwanani, vaMasisi vati vakazvipira kuita mutongi Gauma Inzanise pakati peZimbabwe neAmerica munyaya yezvirango.
Ndazvipira kuti tiwane mazano angaita kuti Zimbabwe neAmerica zvitsvage nzira yekuti pave nenhaurirano kuitira kuti zvirango zvibviswe.
VaMasisi vavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kuona kuti izwi rekuramba zvirango raita maungira pasi rose.
Vari kuda kuti zvovaizvovo yakanangana nekubviswa kuzvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika zhinji apo tatarisana nezuva rakatarwa seSADC kuti tiratidze Zimbabwe kuti tiri vamwe chete.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzokawo munyika nhasi kubva kumusangano weUnited Nations uye vati vari kufara kuti vakawana rutsigiro rwevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti zvirango zvibviswe. Mutevedzeri wemunyori mukuru uye vari mutungamiri wezvekufambiswa kwemashoko muhofisi yemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti zvava pachena semhanza yembudzi kuti nyika zhinji kunyanya idzo dziri mudunhu reSADC dzoramba dzakamirira neZimbabwe semusambangwena panyaya yezvirango. Asi vachipindura mashoko ekuti zvirango zvibviswe, mumiri weAmerica muSouth Africa vaRuben E. Bridget vakaudza vatori venhau veNews 24 kuti America haisi kuzobvisa zvirango izvi nekuti haitende kuti ndo zvaondonga upfumi hwenyika. Vanoti zvirango izvi zvakatemerwa vatungamiri vari kupomerwa mhosva dzekutonga nedemo uye hazvinei nevanhuwo zvavo. VaBridget vati vatungamiri veZimbabwe vakatendeuka nekumira kutyora kodzero dzevanhu, zvirango izvi zvinoswera zvabviswa. Mutauriri webato rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change, Mzware Fadzai Mahere, Vatu wanyaya kutadza kutunga mira ndio ya pakuti Zimbabwe ite siyaka geza negoka mnyama.
Nyama sanctions yaka shata asisusu senyika tofana ugadzirisa ukama wedu nedzimwe nyika. Izvi zvinenge zvichida kuti Zimbabwe ineve ukama, ive neukama wakanaka nedzimwe nyika. Zvakare ichiremekedza bumbiro remtemo kana kuti constitution nema human rights kodzero dzevanhu. Nyaya kumbunyikidza vanhu inofanira kupera.
Mashoko amuzvare mahera atsinirwa nenyanzvi munyanzvi zvemagariro evanhu vatendai mbofana avo vati kubviswa kwezvirango hakungapedze nhamo yadai kupfunya chisero munyika nokuda kwehuori.
Zviri kuita kuti vanhu vaende kunana South Africa nekunana Botswana kushaya mabasa, uye ari kushanda wacho mari yaari kuhora hapana chainotenga. Masanctions iwo akabviswa nhasi hapana zvazvinosandura, nekuti hazvisiri izvo zvichagadzirisa upfumi hwenyika. Upfumi hwenyika hwakasagadziriswa nekuuraya huori hwekuuraya humbavha utakasagadzirisa, ipapo upfumi hwenyika hugadziriswa.
America yakatanga kutemera vakuru muhurumende nevanodyidzana nazvirango muna 2001. Vatungamiri venyika yeAmerica kutanga kuna vaGeorge Bush, vaBarack Obama, vaDonald Trump navaJoe Biden vari kuramba vachiwedzera gore roga roga vachiti vakuru vehurumende vari kuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu zvokonzera kusagadzikana mudunhu rese rekuchamembe kuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi nekambani yeZESA inonzi yave kukanganisa zvikuru zvinhu kune zvimwe zvipatara zvakaita seMasvingo, uye kukanganisawo maindustry nyika yose. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekuMasvingo amai entrance takaedza vanoti nekuda kwekunetsa kwemagetsi imba inochengeterwa vashakabvu vasati vatorwa nehama dzavo yave kubudisa mweya unonhuhwa zvakanyanya pachipatara cheMasvingo General Hospital.
Izvi zvokushayikwa kwamagetsi zvakatooma chaizvo, zvikuru sei takatarisana nevarwere, nokuti umwone ngarifeiwa kubva kudistrict achiti azobatsirwa nemishini yepachipatara kwawanikwa kusina magetsi. Tikatarisazve kune vanenge vashayika veswa mumochari muya, kana kusina magetsi zvinogona kutokonzera kuti hama dziwanike hama yadzo mutumbi watokanganisika wotoita kudhikombosa chaiko.
Mumwe mukoti wepachipatara ichi anoti dambudziko rawedzerwa nekuti magetsi esimba rezuva asi kushanda zvakanaka, zvokanganisa vanenge vachida kuvhiyiwa kana kuvhenekwa kana kuita maX-ray. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMasvingo vaAmedas Shamu vaudza Studio 7 kuti vanoda nguva yekuona kuti vatarise kuti dzimwe mhando dzemagetsi dzavanoshandisa dzakaita sezuva kana kuti sola uye majenereta zviri kushanda zvakanaka here.
Hospital ine solar nemabackup generator.
Asi vanoshanda kuchipatara chikuru cheParenyatwa muHarare vati havasati vasangana nedambudziko iri pari zvino. Zvipatara handizvo chete zvasangana nedambudziko iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kumaindustry. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vanyasha muchicho vati nyaya yekushayikwa kwemagetsi yaikukanganisa upfumi hwenyika zvakanyanya.
Saka izvi zvinoona tinoona vashandi vakawanda vakudzosirwa kumba vasisabhadharwi nekuti havana basa ravari kuita, kwete nekuti havadi, asi nekuti hakuna magetsi. Izvo zvinovhiringidza kuwanikwa kwemari kwenyika, nekuti zvinongo zvichigadzirwa hazvichabudi, hapana chichagadzirwa chichipera.
Vamuchicho vatiwo magetsi ari kukanganisa zvidzidzo mune zvimwe zvikoro, vachiti zvikaramba zvakadai zvinogona kukanganisa avo vakatarisana nekunyora mazamanishoni semagrade 7, form 4 nemaform 6. Mungwe mugari wekuAmucheke muMasvingo vatarisai mangezi vanoti basa ravo vari kukanganiswa zvakanyanya nekushayikwa kwemagetsi.
Isuve kuAmucheke kumaMore Light Industry tirikusangana nedambudziko guru kuti magetsi anoswera asiko, saka hatikwanisi kuzoshanda, saka tirikuswera takagara because hatikwanisi kuafforda mari yekutenga fuel, petrol kana diesel kudira kumagenerator because iri kudhura. Saka upenyu hwedu hwatopa mahopa apa pakanguva yakaoma, nhamo yakutoti yatopfunya chisere because hatisi sina zvokuti tingakwanisa kurarama nazvo.
Amai Judas vandavati vari kupedza zuva rese vasina magetsi mudzimba, zvobva kuti vatsvage dzimwe nzira dzekuti vakwanise kubika asi zvichidhura.
Toenda panyaya yekutizve tinei sine zvikamu zvatei takatenga zvinofanira kulasta mwedzi wose, takaisa mafriji edu. Asi wana kuti mafriji haya achashandi zuva rose, zvikafu zviya zvakawanda zvakurasika. Tasarigwa tisina chikafu, tarasa chikafu. Mari yacho yekuti tichinochitenga futi chikafu chiya hatisisina, nokuti tei takatenga takastoka kuti mwedzi unopera. Saka load shedding iri kutirwadza zvisingaiti sevagari. Hatozivi kuti toita sei, tatambura.
Sangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA rinoti kuenda kwemagetsi kuri kuita kuti vagari vashayiwe mvura mudzimba, sezvo ari kudzimwa kuchiteshi chinopomba mvura. Vanoona rezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupi ravanoti dzese iri kutyora murau wekudzima magetsi kunzvimbo dzakakosha sekumvura nechipatara.
Isu semura danho riri kutorwa nezesa hatisi kurifarira, nekuti riri kuafekta mvura uye hutano hwevanhu anova mabasic human rights. Zvinositi kanzwa ichakwanisi kupamba mvura nenyaya yekuti hakuna magetsi. Tatasana kunyaya yezvehutano, kune vanhu vane zvirwere zvakasiyana-siyana, kwetawo vamwe vanenge vachida maoperations. Kana kuchinge kusina magetsi, zvakukonzeresa kuwanda kwendufu muzvipatara.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevechidiki mumasvingo recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vati vechidiki vakawanda vanenge vachida kunyoresa kuvhota vari kudzorerwa kudzimba vatadza kunyoresa kuvhota nedambudziko remagetsi.
Nhau yokuenda kwamagetsi muguta remasvingo yashungurudza vechidiki avo vari kudzosegwa kudzimba nekuda kwekuti vanenge vasingakwanisi kunge vachinyoresa kuvhota. Kanyanyanya mafirst time voters, vana vechidiki vari kubva mamucheke nevana vamwe vanenge vachibva munzvimbo dzemasvingo dzakatitenderedza kunana Hwendedzo, kunana Shonganidzo, vana Muchakata nana Mashava, vana vepaGreat Zimbabwe University vazhinji vari kudzoserwa kudzimba dzavo nenyaya yekuti ivo pachavo vanenge vauya nezvakakwana asi magetsi kunenge kusina.
Mahofisi akawanda emakanzuru nehurumende haanawo basa raari kuita nekuda kwekushayikwa kwemagetsi uku. Mutauriri wezesa munyika Dr. George Manyaya vati vanga vasingakwanisi kutaura neStudio 7 panhare asi vatumira mashoko avo avakabudisa kuvatore venhau. Mumashoko aya zesa inoti kushayikwa kwemagetsi munyika kwakawedzerwa kutanga musi wa24 mwedzi uno nenyaya yekufa kwemishina inogaya magetsi kuhwanga nekukaribha uye kushayikwa kwemari yekutenga magetsi kubva kunze kwenyika. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka varikurudzira gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti vapote vachisuma dare reparamende nemhuri yeZimbabwe nezviri kuitwa nemapurisa kuferefeta rufu rwemwana wechikoro wepaSt Matthias Tsonzo High Livingstone Sunwa akatsakatika muna zvita 2021 akazowanikwa akafa gore rino mushure mekunge amborohwa nemapurisa nevakuru vepachikoro ichi achipomerwa mhosva yekuba mutakshop. Hatina kukwanisa kubata vakazembe sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata vasaruaka.
Zvakakosha kuti nyaya dzinenge dzaitika mumatunhu kunyanya dzinechekuita neupenyu hwevanhu. Ndendiske tiri kureva kuti Livingstone papa nenguva yakareba asingadzikani paari, akavhanikwa mapfupa, mapurisa akaendesa mapfupa aya for DNA. Saka ii chekuti kumhuri vanenge vachishungurudzira kuti vanda ukasika zviva kuti saka zvaapapi, nyange uve nharaunda vanda kuziva kuti ko ndiye here munhu anga akashaika kana kuti mumwewo. Ingori nyaya yekuti sekuriti yemunhu yakanyanya kukosha. Saka pese panonzi patsakatika munhu, tinoda kuti hurumende imhanye nespidi yekumhanya chaiyo chaiyo kuti vakurumidze kupedza nhoroondo yacho. Saka nyaya yaLivingstone inenge yakutirwadza kuti from December last year up to September this 10 months down the line tasabaita conclusion. Tosakataa kati tishandise dare reparliament kuti tibvunze minista auye aite ministerial statement pamusoro pekuti vari kumbofamba sei, tiri kuwanikwa chii, tiri kuwanonoka ndechipi, zvavakwanisa kuita ndezvipi. Nekuti zvakakosha kuti vange vachiita maupdate so that vanhu vazive kuti pane zviri kuitwa zveshuwa, pane kuti tingonyarara tichiti achazotipa mhinduro.
Makwanisa here kuwana mhinduro iyi kubva kugurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe?
Vakazembe kazembe havasati vauya kuti vaparure kunyika yese kuti vakabuda nei kubva muongororo yavakaita. taita risira kuti umwe musi anouya nhasi kuti nhasi inenge rizara recabinet then mangwana tichaona kuti pawachauya kumaquestion time wanga daro wachiuya wakatorongedzera mhinduro nekuti ndo mazuva ekutotanga after tairaiza asi kutarisira kuti vauya vachitipindura kuti nhasi vanga vasiko asi mangwana vanowanzouya saka tichatarisira kuti pavanouya mangwana ipapo vanofanira kuti vaparure mhinduro yadivision pamwe chete unoziva blessing kune matwins ekomacousins ekwakuenze vakaurayiwa vana vadiki gore rapera muna April asati tazoziva kuti zvakazofamba sei gore rapfuura racho kwakwashayika tapfuwa makore kwamurehwa uko saka ingori nyaya dzekungoti vanhu vanokondwa votsakatika potoshaya kuzivikanwa nenyika yese kuti matanho azotorwa nemapurisa ndeapi zvinova zvinova zvaita kuti upenyu hwavanhu vemuzimbabwe huurakidze kuti hausi kukosheswa nehurumende nekuti dzimwe hurumende kana zvakadaro zvangoitika unotoona vachimhanya vachikurumidza kuisa maupdate
asi kamapurisa ari kuti ari kuferefeta nyaya iyi vasaruwaka
ye standard mhinduroka iyo ferefeta ika muchitiudza kuti maapati havangangonzobva pawakatanga vachingori pekutangira tinodawo maregular update unoona blessing zvakafanana nekutsakatika kwakaita jamara itai mapurisa anga akawimbisa kuti aizopa report kwazbc pamwepo nemaregular update kumhuri yezimbabwe muparliament but pato nemakore anoraudzira havasati vatombouya kunotiudza kuti vaapati saka kunyarara ikokoko kunotiraidza kuti havana zvavari kuita pamusoro penyaya yacho kana vasati vabata chinhu zvavaya vataura kuti tatsvaga hatina kuona tichingorekoda kuti vari kuti update manje isu tikaona vakanyarara hatizotambiri kuti pane zvavari kuita tinoita kutoti ha inyaya yavatotsveta vasina basa nayo
mumiriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor saruwaka vachitaura vari parunare muharare Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekushanyirwa kwenyika kana kuti World Tourism Day. Dingindira regore rino rakanangana nekufungisisa nezvekushanyirwa kwenyika kana kuti Rethinking Tourism. Mabiko makuru ari kuitirwa kuIndonesia uye anorongwa nesangano reUnited Nations reWorld Tourism Organization kana kuti UNWTO. Vachitaura kuMidland State University mazuva adarika, mutedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rwodzi vakati Zimbabwe yave kuwana vashanyi vakawanda kubva zvarerutswa mitemo yeCOVID-19. Mukuzeya nezvenyaya yekushanyirwa kwenyika iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Zimbabwe inyika ine zviwanikwa zvakawanda sekuziva kwese kwatinoti ine mukurumbira pakushongedzwa kuyakaitwa naMwari. Zvaita sana Victoria Falls, ingava mhuka, ingava Chimanimani Mountain, ingava Makareba Dam. Tinazvo zvinodiwa pasi rese. Asi dambudziko ratinaro nderekuti nyika yedu haitambiriki zvakanaka pasi rese. Zvinozoita kuti vanhu vanoya muZimbabwe vachibva kunze kwenyika vanoita vashoma. Ongororo yatakaita inoratidza kuti vamwe vanotoya through South Africa, vopi muSouth Africa kana kuti muZambia voona Victoria Falls. Vachibva kuSouth vanokwira ndege inouya muVictoria Falls. Yobva yadzoka manheru vapedza kuona mafashamo nekuti havadi kugara muZimbabwe.
Nechikonzero chei muzvinafundo Mugano?
Chikonzero chekutanga chekuti dzimwe nyika dzakatipoteredza matax anonzi value added tax havaisi matourism products zvekuti ukapinda muhotera kunoku tinoshandisa tax iyo nekuti hurumende inenge achida mari. Asi chikurukuru ndechekuti imeji yeZimbabwe haina kumira zvakanaka pari zvino. Iri dambudziko ratakaona kubva early 2000 kuti chimiro chedu hachina kumira zvakanaka. Saka tourism sector haifambi zvakanaka kana chimiro chenyika chinomira zvakanaka. Vanoverenga vanoziva kuti pakabva vaMugabe muna November 2017 tichipinda mugore mekutanga 2018. Matourist akauya kuZimbabwe anga akawanda zvikuru nekuti ivo mukuona kwavo vanga vachitarisira kuti munhu anga achinetsa abva Asi pavakazoona kuti aiwa hurumende ndo inocherera vamugabe neritora tarezvino maitiro acho kunyanya kutakatakira kumabhusi emahuman rights haasi kuchinja.
Mungapa muenzaniso
sekuona kwamuri kuita muchierenga magwaro kuti vanhu vanosungwa ugara mujera kwemazuva anosvika nawo 100 vana job scar semuenzaniso vasina kunotongwa. Zvinhu zvinonyangadza pasire tichizviona kuti ava havasati vasiriyasi kuti tambe navo taakuenda kumwe kune dzimwe nyika asi munoona chidokwa dokwa chekuya muno vanonga vanacho. Ndosaka vachidongorera vari muzambia, ndosaka vachibva vari musouth africa vachingodongorera vachidzoka atoti vasiye mari muzimbabwe vati aiva hatisine kuti havasati vasiriyasi. Saka ndo dambudziko ratinaro iroro muno muzimbabwe rekuti zvimwe zvacho hazvisirinisisayo kuti tiswe tichinetsera semazimbabweans tichikanganisa zita redu kunze kwenyika uko.
Asi ka hurumende iri kuti chiri kusvibisa zita renyika zvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvakafanana nenhunzi dziri kuya pachironda. Chironda hatikwanisi kushora nhunzi dzauya pachironda chinonga chiri pamunhu nekuti nhunzi vashanyi vanodedzwa nekunuhwa kwechironda. Saka tikarapa ronda tinoziva kuti hapana nhunzi inokwanisa kugara yakakutera. Saka ronda nderipiko izvi? Ndiwo abuse human rights.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka muEgypt sezvo mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya zvichikonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika iyi uye kurambidzwa kwevanhu kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika. Nyaya yekutengwa kwemotokari ndiyo inonziwo yanyanya kukanganiswa nemamiriro eupfumi. Senegal nasi yange ichirangarira vanhu chiuru chimwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1900 vakafa makore makumi maviri adarika apo chikepe chakanyura munzvimbo yeLejola. Mhuri dzevanhu ava vakuru vehurumende uye vatungamiri vezvitendero ndivo vanga vari paurongwa uhwo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa vatinashe Nyamudoka vanoti vari kutambirwa zvakanaka muAmerica umo vari kushanya vachitengesa waini yavanogadzira inonzi kumusha waini. Vanyamudoka vanoti vakatanga kugadzira waini iyi mushure mekushanda munzvimbo dzekudyira kana kuti marestaurants muSouth Africa makore adarika. Vanoti vakazobatana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinoshanda munzvimbo dzekudyira vakaitawo firimu rinonzi Blind Ambition iro riri kuratidzwa munzvimbo dzavari kushanyira muAmerica rinotaura nezverwendo rwavakafamba kuti vasvike pavave iko zvino. Vanotiwo vachange vachishanda nekambani yemukuyu waini yekuZimbabwe kuti vagadzire dzimwe mhando dzewaini sezvo pari zvino mawaini avari kugadzira ari kunzi ndeekuSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mukanganya uye weStudio 7.
Ndirimuamerica ndichitengesa muzambiringwa yangu inonzi kumusha waini. Ndava nemasvondo masere ndirimo muamerica ende ndasvika States anoita 13, but muAmerica ndiri kutengeserwa waini yangu mumastates anoita 32, and izvezvi tiri muWashington DC.
Makafunga sei kuti mutange kuita zvemuzambiringa uyu uyezve zita makarwana sei?
Takatanga ndiri kuSouth Africa patakaotiza nyika yavo muna 2008 tikasvikawo muSouth Africa tichitsvaka mabasa. Ndakaonawo basa mumarestaurant ndo mandakasanganawo nekudzidza nezvewaini. Asi serudzi rwedu semaZimbabweans tikabuda kunzewo kuti tinoda kudzidza, tinoda kuona zvakawanda. Saka ndakatangawo kudzidzawo zvemazambiringwa izvi pandaonawo mukana wekuti ndogona kuitawo raramo nazvo pandatanga zita rekumusha. Kumusha ndakaitumidzira nekuti tese tiri kunze nekusada kwedu asi tinoramba tichiranga kugarira kumusha saka ndaida kuti munhu wese paanenge achimwa bhodhoro rekumusha ave nendangariro dzekumba kwake dzekumusha kwake dzehama neshamwari.
Makatanga rini?
Takatanga 2016 dream South Africa.
Ende iye zvinezvi mungati muri kugadzira muzambiringa wakawanda sei?
Izvezvi ndava kugadzira tingati kupfuura 300,000 bottles pagore dzatiri kugadzira and yakawanda yacho iri kutengeswa kunoku kuamerica, imwe yacho iri kutengeswa kuuk, muafrica tiri kutengesa imo muzimbabwe, mughana, mukenya, murwanda and tiroda kutobata kana nigeria chaiyo chaiyo nekuendawo kunana china nekunana singapore.
Tinoona zvakare kuti manga muine firimu ranga riri kuratidzwa imo muno muwashington dc. Firimu iri rakafamba sei uyezve nhoroondo yaro nderei?
Firimu rinonzi Blind Ambition ndere majaya 4 vakaeto rwendo rwekuenda kusouth africa vakashandawo mumarestaurant vachisimukira vachizoshandawo vachiita zvemawine. Saka takanokwikwidza kufrance kune mitambo inonzi World Blind Tasting Championships inowane munyika dzakawanda kwazvo 24 countries. Saka isu takawanikwa tichinokwikwidzana nenyika idzi muna 2017 ne2018. Kuburikidza kwazvo pakaita vanotorawo mafirimu ekuAustralia vakabatikana nenyaya yedu nekuti vanhu vekuZimbabwe vari kunokwikwidza uko asi vakambopinda sei murongo wemawine. Saka vakatitorawo vhidhiyo ndokusvika pakuzoita dhokumentary rakabudiswa muno muamerica gore rapera ende ndiri kudzokera kuZimbabwe musi wa25 firimu iri rinenge richirakidzwa muHarare, musi wa26 rinenge richirakidzwawo zvakare kuVic Falls, musi wa27 rinenge richirakidzwa zvakare muBulawayo.
Sechizvarwa cheZimbabwe tinoona kuti kumusha wine iyi muri kuiita muri kusouth africa, mune urongwa here hwokushanda neZimbabwe munyaya iyi yekugadzira muzambiringa wenyu?
Urongwa huripo ende huri kutoendeka. Tiri kushanda nevemukuyu wainari, kuna vaiziva mukuyu kudhara iri gadzirwa mumaronderomo. Saka ndiri kutaura navo vari muurongwa hwekudyara futi patsva miti yemuzambiringwa. Saka indapindawo muchirongwa ichocho. Saka tiri kudyara ikoko, pane muzambiringwa iriko kunana esigodini kuBulawayo. Tinoenda zvakare munyanga munana juelastel irimo nekuodziuko iriko mizambiringwa inogadzira Green Valley kana muchimboiziya. Saka urongwa huripo hwekuti titange chirongwa chekugadzira mazambiringwa ende chinonakidza ndechekuti after magadzira mazambiringwa pachada chikafu chepaside. Saka kunewo vari kubika zvisingaiti munyika dzakawanda wanda vana zvivara zvekuZimbabwe. Saka inini zvandinoshuvira ndezvekuti vese ivava vabuda vachidzidza zvekubika nesu tadzidza zvichiita zvekumuzambiringwa tidzoke muZimbabwe tisimudzire nyika iyi, titangewo marestaurendi, titangewo zvikoro zvemawaini, titangewo zvikoro zvekubikwa kuti tisimudzire nyika.
Avo vanga vari vatinashe Nyamudoka vanogadzira waini inonzi kumusha vachitaura vari muno muWashington DC naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. Ivans Zininga weStudio 7 anenge achitaura nevechidiki neongororo yakaitwa neAfrica Barometer yekuti vechidiki vakawanda havasi kunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kuitikawo muzvipatara kwave kupa kuti mitumbi iri mumamochari ikurumidze kuora. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaMogetsi Masisi vanoti vachaedza kuita nepose pavanogona kuti hurumende yeAmerica izvibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende. Tashuka kumagumo hechirongwa chedi cha nasi. Anoko nikaini mfaro ndini wenyu Blessing Zulu diri mu Washington DC nchiti. Mwerari zwakanaka wa atere rindoksi ya emina Gaina Saidi munaudze isindebele.